Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kuvatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 21 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare redzimhosva rinoudza mai Grace Mugabe kuti vabvise vanhu vavakaisa pamba peimwe shoroma yavari kunetsana nayo nepamusoro pering rengoda.
Vanhu vopenga pamusoro pavamugabe vachiti vari kupedza mari yenyika vachienda kuzororo kuSingapore, zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Studio 7 inopenengura chibvumirano chelangester house agreement chakaitwa musi wa 21 zvita 1979.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare redzimhosva vaClement Phiri vapa masimba kuchikonzi chematare kuti chinobvisa vanhu vakaiswa nemudzimai wemutungamiri wenyika mai Grace Mugabe padzimba nhatu dziri muHarare dzeimwe shoroma inogara kuDubai vaJamal Ahmed. Dzimwe nguva shoroma iyi inombogara muHarare ichironga zvemabhizimisi ayo. Vapiri vatiwo vashandi vavaAhmed vakanga vadzingwa naamai Mugabe vadzoserwe pabasa. Amai Mugabe vakabvuta dzimba idzi nechisimba vachiti vanoda mari yavo inoita miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru zvemadhora mushure mekunge varamba kutambira ring yavainge vambotenga kuna vaAhmed.
Amai Mugabe vakazoti vave kuda kudzoserwa mari yavo yose sezvo vainge vasisade ring iyi. VaAhmed naamai Mugabe havana kuwirirana kuti mari iyo dzoserwa sei, izvo zvakapa kuti amai Mugabe vatore imba dzavaAhmed vachishandisa vasori avo vakadzinga nechisimba vashandi vavaAhmed. Izvi zvakapa kuti shoroma iyi ikwire kudare repamusoro. Gweta ravaAhmed amai Beatrice Mutetwa vati chikonzi chedare chatiwo chakadziviswa nemasoja ainge akapakatira pfuti kuti chipe amai Mugabe masamanisi kuState House uye kumba kwavo kuBorodale Brook inozivikanwa nekuti Blue Roof.
Mangwanani patanga kunzwikwa nyaya iyi pange pasina magweta anga achimirira amai Mugabe mudare, asi vapiri vanonzi vambodaidzwa nemutungamiri wevatongi vaGeorge Chiweshe vachisiyira nyaya iyi panzira. Hapana kuzivikanwa kuti vanga vadaidzirwei. Asi masikati pazotanga kunzwikwa nyaya iyi zvakare kwabva kwauya vaWilson Manase vanovagweta vachiti vari kumirira amai Mugabe. VaManase vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti ndivo vakumirira amai Mugabe, asi varamba kutaura zvakawanda vachiti vanoda kutanga vanzwa kubva kuna amai Mugabe mbune. Asi mudare vange vamboedza kuti nyaya iyi imbosendekwa yozonzwikwa munguva inoteera. Asi mutongi wedare aramba izvi akaenderera mberi nekuizeya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu tikavabvunza kuti vanoonawo sei nyaya yekuti chikonzi chinomborambidzwa kupa vamwe vakuru masamanisi.
Inyaya ino isiri kukatamadza nokuda kwekuti munhu wose zvake vomuZimbabwe ari pasi pemutemo. Izvi zvinosanganisira kunyange mudzimai wemutungamiri wenyika. Vanosungirwa pamutemo kuti kana paine munhu aroda kuaendesa kudare ngaavaendese kudare, ende vane kodzerowo zvakare ivo semudzimai wemutungamiri wenyika kuti vanzwikwe nedare. Vanongonzwikwa chete nedare hunge vakwanisa kupiwawo nyunyuso iri kubva kune avo vanenge vachivaendesa kudare vacho. Saka kana chikonzi chedare chorambidzwa kushanda basa raro zvichibva kumunhu mukuru akaita semudzimai wemutungamiri wenyika, zvinova zvinhu zvinotitaridza kuti hapasisina kushanda kwemutemo muZimbabwe. zvinova zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadziriwe. Sikonzi chidarenge achitendere kuita basa racho nemazvo, pasina kutya kuti uyu ndinhongi kana kuti ndinhongi.
Asi pane zvamuri kunzwawo, muri kuona sei mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nemutongi wedare vaClement Phiri?
Ndinoona sekuti mafambisirwo ari kuitwa nyaya iyi ari kufambiswa nezvatinenge takatarisira sevagari vemuZimbabwe, kuti hapana kutya, hapana kuzeza, asi kuti mutemo ndowo uri kushanda sezvauri.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremaya Bhamu vari paRunare muHarare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda munyika nezuro manheru vakananga kuSingapore kuzororavo repagore richatora mwedzi wose. Asi veruzhinji pamwe nevemapato anopikisa vanoti havasi kufara nerwendo rwavaMugabe urwo pakatariswa mamiriro yakaita zvinhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
VaMugabe vakabuda munyika nezuro manheru vachienda kuSingapore kwavachange vari kwemwedzi wese apo vanenge vari pazororo. Mutauriri wavo vaGeorge Jaramba vaburitsa mashoko ekuti vaMugabe avo vakatakura mhuri yavo yese pamwe nevanovachengetedza vakawanda vachazoendawo kumusangano weAfrican Union uchaitirwa kuguta guru reEthiopia reAddis Ababa pakupera kwemwedzi unouya panguva iyo vanenge vachiri pazororo. Zvichakadai, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vashora vaMugabe vachiti vari kushandisa mari yakawanda inobva muhomwe yehurumende kuenda kuzororo kunyika iri kure zvakadaro, zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi. Mumwe mugari weMuHarare, muzvare Biula Chindedza, vati mari yose iri kushandiswa navaMugabe mukufamba iyi dai yashandiswa pane zvinhu zvine musoro, dai upfumi hwenyika husina kupfugama sezva wakaita.
Kubuda kwaitwa nemukuru wedu wenyika Comrade Robert Mugabe takunzwa kuti vabuda vaenda for annual leave. But mari yacho yavanenge vachishandisa imari yakawanda semunhu aenda nemhuri yese. Toziva kuti vakanhu vachienda mazuva mashomanana, it means kuti vanoshandisa 2 to 3 million pamazuva mashoma. But iye zvinezvi tikatarisa mwedzi wese, vaine mari vanogonozoshandisa mari inosvika kana kana ma 30 million. Yete zvinezvi mahospitals haana mushonga. Zvikoro hazvina mabhuku, vanhu havasi kubhadharwa, masivhu sevenzi havasi kubhadharwa mari inovakwanira, end vamwe vanombowana mabhonasi, zvinhu zvisingatifadze semacitizens emuZimbabwe.
Amai gamuchirai madamombe, vanoti vaMugabe dai vaifamba nevanhu vashoma, mari yaibuda muhomwe yenyika ingadai isina kunyanyowanda.
Kwakatongooma nokuti kufamba kwavari kuita vachibuda munyika nevanhu vavanoenda navo vanenge vachishandisa forex yacho yese. Muno mutosara tisina mari, iwo mabhondi acho aripo iwo anenge ari mashoma. Saka zvina zvazviri kutibatsira nokuti vanhu havasi kuwana mari, vashanda havasi kubhadhara masivhu sevenzi ari kungochema-chema. Izvezvi kwaitaurwa nyaya yemabhonasi kuti hakuna hakusati kwataurwa nyaya yemabhonasi kuti ari kuuya here. Saka zvina zvazvinobatsira kuburitsa mari yacho kunze, isu tisara tisina zvatinazvo munomu.
Asi vanotaura vakamirira bato rezano PF muSouth Africa, vaMoLife Mapeture, vanoti hapana chakaipa kuti vaMugabe vaende kuzororo, sezvo zviri zvinhu zvagara zvichizivikanwa kuti vanoenda pazororo mukupera kwegore rega rega. Vatiwo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu panyaya dzekuti achatora matomu kubva kuna vaMugabe ndiani, hadzingavatadzise kuenda kuzororo. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe vaudza Studio 7 paRunhare kuti havasi kunyatsoziva kuti mari ichashandiswa navaMugabe pavanenge vari pazororo yemari iyi, kunyange hazvo pachashanda mari yakawanda kudarika mamwe makore sezvo vachazoita basa renyika ivo vari pazororo. Vane ruzivo nezvekufamba kwavaMugabe vanoti mutungamiriri wenyika anowanzoshandisa mari inoita mamiriyoni maviri pose paanobuda munyika kwemazuva maviri kana matatu achienda kuSingapore. Mari iyi yakawanda zvikuru zvokuti inogona kutenga mishonga iri kushayikwa muzvipatara nepamusana pekushaya mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Chibvumirano cheLancaster House Agreement icho chakabuda takabuda munaurano dzakaitwa nemapato airwira hondo yerusununguko pamwe nehurumende dzeBritain neZimbabwe Rhodesia ndicho chakaunza runyararo nerusununguko munyika. Veruzhinji vanoti kunyange hazvo chibvumirano ichi chakanga chisina kunaka chakabatsira kupedza hondo pamwe nekuunza utongi hwevatema munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vakawanda munyika vanobvuma kuti donzvo guru renhaurirano dzeLancaster House Conference raive rekupedza kurwisana uko kwainge kwapisa munyika pamwe nekuunza utongi hweveruzhinji kuvatema. Vanhu ava vanoti senguva dzese panoitwa nhaurirano dzakadai panoitwa makakatanwa, izvo zvinoita kuti vanhu vasiyane nezvimwe zvavanenge vachida munhaurirano idzi. Nhaurirano idzi dzakabuda nebumbiro rakashandiswa mukuumba Zimbabwe itsva muna 1980. Veruzhinji vanoti kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvaida ivhu, bumbiro rakabuda kuLancaster House raipa simba kuvachena kwechinguva pamwe nekusungira kuti vanenge vachida ivhu vatenge pasina anomanikidzwa kutengesa purazi rake. Mumwe mugari wemuHarare vaTitus Shoko vanoti pfungwa dzavo dzaive dzekuti panopera hondo vaizokwanisa kuenda kunorima kana kugara pavanoda, asi izvi handizvo zvakaitika sezvo paive nemutemo weLancaster House Constitution. Asi vanoti kunyange hazvo izvi zvisina kuitika, vanofara kuti nhaurirano idzi dzakaunza kuzvitonga kuzere uye ivhu rakadzoka kuvanhu.
Zvakatidzwa zvikanzi endai munoita one man one vote, asi marungu for 10 years zvimwe muri mese vaine 26 dzavo. Imi anenge adwa hwina anotora the majority rule, the Lancaster Agreement. Asi chihombe chaivamo was about land. Vakanzi willing buyer, willing seller.
Vanotiwo nyaya yekuti bumbiro reLancaster harina kunyatsogadzisa nyaya dzeminda ndizvo zvakazokonzerawo kuti bumbiro iri rishandurwe.
Hapana chakaipa, because isn't the ideology the chief liberation was Bush to office, which we failed to attain. Ndobva taenda muLancaster House Agreement. But tichitarisa maitiro edu ngeBush to office, saka tive to amend to suit vanhu vedu kuti vafari nezvatinge tiri.
Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangiraiva Obert kuti vanotiwo ichokwadi kuti kunyange hazvo Lancaster House yakapedza hondo, bumbiro iri harina kugadzirisa nyaya dzainge dzakatarisirwa neveruzhinji.
Kutenda kwendingangoita hangu kuti Lancaster House Agreement yakavapo ndekwekuti yakamisa hondo, yakaita a ceasefire document. Asi constitution yacho tikaitsoropodza hainonyanyoshata zvayo, asi panyaya yeminda pataka ndingangoti hangu varwehondo vakaitwa short changed.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti bumbiro reLancaster rakakwanisa kugadzirisa nyaya huru dzakaendera vanhu kuhondo.
Ranga rine bill of rights ndo zvimwe zvakakwigwa nevakomana vakagwa hondo kodzero dzevanhu. Uye hongu tingati hedu nyaya yefu ndo yanyanya kunetsa pakuti Lancaster House yanga ine tingati entrenched clauses aiita zvekuti anodzivirira vufumi kuti hurambe hwakabatwa nevarungu, asi tikanyanyotarisisa izvozvo zvaipera mushure memakore mashoma.
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navawashme Ncube vakurawo nechiwaya vanotiwo chimwewo chakabuda munhaurirano dzeLancaster ndechekuti vanhu vakwanise kuvhota kunyange hazvo sarudzo dzave kuitwa nenzira isingafadze veruzhinji munyika.
Kodzero dzedu ndo dzatakanga tichida panguva iyoyo kuti tadzvanyirirwa, asi tava kuona kuti nhasizve pava pamberi apo tadzvanyirirwa, tava kunzvengwazve navamugabe, hatichina kodzero dziya, tava kutambura zvakare.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaFortune Gwazi vanoti pane zvizhinji zvaitarisirwa neveruzhinji zvisina kuzoitika.
I think vazhinji vacho vanokwanisa kuti kuzvitonga kuzere kwakauya, but kuzvitonga kuzere kwacho kune matambudziko akuinako ekuti hatisi kukwanisa kuenjoya zvataifunga kuti tichakwanisa kuenjoya.
Mukuru weDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti mutungamiri wenyika avo vakava mutungamiri wehurumende yeZimbabwe yekutanga muna 1980 vaRobert Mugabe vakatadza kushandisa hwaro hwebumbiro reLancaster House kuvaka nyika zvinofadza veruzhinji munyika. Vanoti kunze kwevhu pane zvizhinji zvaidiwa nevana veZimbabwe, izvo zvakatadza kugadziriswa navamugabe. Asi imwe nhengo yeZANU PF vanomirira Makonde mudare National Assembly vaKindness Baradza vanoti Vatungamiriri vavo mumapato ezanu PF nezapu vakaita zvakanaka chose kuLancaster uye vakazogadzirisa zvavainge vasina kuwana pamusangano uyu. Nyika yawana kuzvitonga.
Vamugabe navangomo vakabvumira naivo kuti zvatawana izvozvi zvishoma izvozvi ngatichiendai kumusha tiende kusarudzo. Pasarudzo tahwina nyika ndo paticha gadzirisa zvimwe zvese izvi.
Musangano weLancaster House wakatanga musi wa 10 Gunyana muna 1979. Lord Carrington avo vaive gurukota rezvekunze muBritain yaitungamirwa namai Margaret Thatcher vari ivo sachigaro. Musangano uyu waisanganisira vemapato airwira rusununguko ari kunze kwenyika anoti ZAPU yaitungamirwa namushakabvu Joshua Ngomo, ZANU yaitungamirwa navaRobert Mugabe pamwe nevamwe vatema vaive mune zvematongerwo enyika vari munyika vanosanganisira Bishop Abel Mzorewa veUNC vaDavaning Stole pamwe chete nevaimbova mutungamiri weRhodesia vaIan Douglas Smith. Vanhu vaive pamusangana uyu vaive vanhurume chete kunze kwemudzimai mumwe chete muzvare Toko Siziva avo vaimirira bato rezapu. Musangano uyu wakapera uchivharwa naLord Carrington musi wa 15 zvita. Vanhu ndokubva vambonozorora vomirira chibvumirano chakazosainwa musi wa 21 zvita muna 1979. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama mire nerongo muDRC svondo rino zvichitevera mwedzi yakati kuti yekusagadzikana mune nyaya dzezvematongerwo enyika. Mubatanidzwa wemapato anopikisa wakakurudzira vanhu kuti varambe kutambira utungamiri hwava Joseph Kabila mushure mekunge varambira pachigaro kunyange hazvo temu yavo yekutonga yakapfuura. Svondo rino muguta guru renyika iri Kinshasa vanhu vakaratidzira vachishandisa pito uye vachiratidzawo kusafarira kwavo mamiriro akaita zvinhu.
Mumatunhu akawanda emuAmerica, masangano emo ari kudzidzisa vauyi vasina magwaro ekugara munyika iyi pamusoro pekodzero dzavo kana vachinge vasungwa nevanochengetedza mutemo. Urongwa uhu hwave kuonekwa sechimbi-chimbi zvichitevera zvivimbiso zvevakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump ava vakati vachatora matanho akaomarara kune vanogara munyika iyi vasina magwaro.
Zvinonzi kudzimura moto kumaodzanyemba kweguta reKyara kuIraq kuchiri kuenderera mberi vashandi vachiedza kudzima migodhi yemafuta yakasiya yabatidzwa nevarwi vechikwata cheIslamic State pavainge votiza kubuda muguta iri mwedzi mishoma yapfuura. Hutsi huri kupwititika mudenga uye hunonzi hwakavhara zuva apo vashandi ava vaiedza kunovhara pombi dzavo apo vainongedza pombi dzavo dzemvura kuedza kudzima moto uyu.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yanetsa yekuti vana veZimbabwe vari kunze vabvumidzwe kuvhota vari munyika dzavari. Svondo rino takanzwa sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kuSouth Africa richiti riri kuronga kuenda kudare repamusoro reConstitutional Court kana Zimbabwe Electoral Commission yakaramba yakatsika madziro panyaya yekurambidza zvisharo zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota sezviri mubumbiro remitemo. Panguva imwe cheteyo pane vhidhiyo inobudawo yakatorwa kumusangano weZANU PF uchangopera kuitwa wepagore apo nengo yeZANU PF iri kudunhu reBritain vaNick Mangwana vanobudawo vachiti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vambomira kuvhota vari kunyika dzavari asi kuti vanenge vachida kuvhota vanofanirwa kudzokera kumusha kunovhota. Mashoko ava Mangwana aya aunza mutauro mukuru madande mutande vanhu vachipawo pfungwa dzavo. Mukuzeya nezvinyaya yediaspora vote tabata vamangwana pamwe navasimba mutero vanove nengwe MDCT iri kuBritain. Tatanga nokubvunza vamangwana zvavaireva pavideo yavo.
Tine constitution inonzi navanhu inoti kune diaspora vote, which actually doesn't say that. Constitution yedu inoti president anovoterwa navanhu within Zimbabwe. It's very specific kuti inoti within Zimbabwe. But that's besides the point. Saka vanoda challenge, obviously, ndo basa reima court. It's they are given right. Most speech irotaura iyo ya iri kukonzera mvonga mupoto mverenyenye nebvepfepfe ririmo muchadenga umu. Ndinoti inini izvi kana iri yevhoti ngatimbomirai, right? Ngatimbomirai, I caught myself there. For now, vada kuvhota ngavo yekuZimbabwe. Why? Ndichiti ngatimbomirai. Handina kuti kana iri hatidi kuinzwa, ngaisataurwa, ngaidii, ndatikati pafuram pedi ipapo ngatiimirei titaure ndimwe nyaya. Why? For very specific reasons. One reason, no matter what policy we come up with, right now, Electoral Act, the current Electoral Act, I provide for the diaspora vote. So that's one point. Then the other point is, hapana mari dzacho. Mutongi vamakarao, vakatotaura kudhara kuti ndangwe tikada kuzviita, hapana mari yacho.
Vamutero, munoti nenyaya iri mudarire.
Chekutanga chandoda kutaura ndechekuti, zviri kutaurwa navani kumangwana zvekuti vane kodzero dzavo, ichokwadi. Asi vaine kodzero dzavo kudaro within ZANU-PF party yavo. Hatisi kuona ZANU-PF yacho ichipa ruzhinji rweZimbabwe kodzero dzavo. Ndochekutanga. Ivo vanoda kuzvipa kodzero vasingatipo isu ruzhinji rweZimbabwe kodzero dzedu. Ndochekutanga. Chechipiri, section 67.3 constitution yedu inotaura kuti munhu wese wemuZimbabwe ari over 18 years of age ane mvumo yekuti avhote. Handiti ka? Munhu wese ari over 18 ane mvumo yekuti avhote. Hapasi kutaurwa kuti whether muZimbabwe kana kuti ari kuresida kupi munhu, ari kugara kupi. Ari kutaurwa kunzi munhu wese ane kodzero yake kuti ange achivhota. Right. Vamangwana vari panyaya iyoyo yavangu vachitaura yekuti hatina maresources muZimbabwe yakataurwa naJustice Makarao. Maonero atinoita isusu ndeyekuti vanogotaura sei kuti Zimbabwe haina maresources ekuti anga achiiswa towards elections. Izvi tiri kuona maparasita ehurumende anenge mapurisa vachitenga svinga redzimotokari. Dziri kushandiswa chidzimotokari idzodzo. Izvi tiri kuda kuti tiite zvinhu zvinoita kuti tumbe nyika. Takatarisa nemaelections, our resources should be channeled towards elections 100%.
Vamangwana, pumbiro remutemo riri kuchemerwa nevana veZimbabwe kunzi mitemo iyi batanidzwe kana kuti ivandudzwe kana kuhalainwa. Ndoo mune nyaya yekuti vari kunze kwenyika vanogona kubvumidzwa kuvhota kana zvakanga zvagadziriswa. Sei muri kuti hazvisi mubumbiro remutemo?
Verengai panotaura nezvepresidential election. Verengai kuti panochuzwa president. Unfortunately, mandibata ndiri kudhiraivha saka handina kubata constitution panapa. But mukandifonera in an hour's time kana kuti even outside this forum, I can read it to you. Pana within. Nokuti vana veZimbabwe hakuna maconstituents ari outside the country. Ndiri kuti ini iyo nyaya tu handisi kutonetsana panapa. Hatisi kutobvumirana kudhara. Vanoda kuti inogadziriswa
nama kodzi. Hatisi kubvumirana. Nama kodzi.
Hatisi kubvumirana. Zvakanakai. Ndo patirwadza kuti iri controversial. Saka inini. Ndo pandoti ndine kodzero. Yekuva nemaonero angu iwayayo. Handiri kunoexpressa kana pamiting yeZANU-PF kana ipi yacho zvayo. Zvokuti inini hamuna mune kodzero dzisiri kusanganirwa nazo nechi. Yatova imwe nyaya dzekozi inini handina munhu wekodzero. Kodzero yake handiri kufufusha ini kana one.
Right, vamangwana ndikubateyo.
Taurai vamutero.
Ndikubateyo baba vamangwana. Vamangwana pavideo inoenda viral, ndirikukuona muchitaura kuti mudiaspora mune nhubu dzanetsa, nhubu dziri kunetsa ZANU-PF. Isusu tingati mubvunzo wangu ndokuti maactivists ari kurwira povho yeZimbabwe, vari kurwira against corruption yamuri kuita imi vanhu veZANU-PF. Vari kurwira against violence and intimidation yamuri kuita imi veZANU-PF. Hunganzi hunhube herewo?
Vanga vari vasimba mutero vanove nhengo yeMDCT. Manzwawo zvakare kubva kuna vaNick Mangwana vanove nhengo yeZANU-PF. Vaviri ava vanga vari parunare kuLondon kuBritain neStudio 7.
Mm-hmm. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSyria. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti vari kushishikana zvikuru nekupondwa kwevanhu vasina mhaka muguta reAleppo muSyria. Vanhu ava vari kufa mukurwisana kunotyisa kuri kuitika pakati pehurumende yeSyria ichibatsirwa neRussia ichirwisa vakaipandukira. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Samantha Power, vachitaura kuUnited Nations kwakare kuNew York, vakati vari kunetsekana zvikuru nevana vadiki vari kufa mukubhombwa kuri kuitwa guta reAleppo. Amai Power vakashora zvikuru hurumende yeSyria, Iran neRussia nekukonzera kunetseka kwevanhu uku uye kufa kwevakawanda. Vanotiwo vanhu vanenge vachiedza kuenda muupoteri vachitiza hondo iyi vari kusungwa vachiendeswa kumajeri nehurumende yeSyria. Amai Power vanotiwo zviri kuitwa nenyika nhatu idzi zvinonyadzisa uye vakati izvi zvinofanira kumira kuitwa vakakurudzirawo United Nations kuti ipindire kuti ione kuti vanhu havarambe vachiurayiwa muSyria. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Bazi rePublic Service Commission ririkurudzira gurukota rinoona nezvevechidiki vaPatrick Joao kuti vagumire basa vechidiki vari kutambiriswa mari nehurumende vari maward ose enyika vanozikanwa nekuti mayouth officers. Vechidiki ava vanonzi vanosvika juru gumi uye vanonziwo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vapa kuti hurumende itonyanyi kutadza kubhadhara vamwe vashandi. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti mari yakawanda yebhajeti yehurumende iri kuenda kumihoro yevashandi. Asi vaZhuwawo vakamboudza Studio 7 kuti vechidiki ava havasi kuzogumurwa mabasa sezvo vari kubatsira bazi ravo kuona kuti zvirongwa zvinoitwa nevechidiki zvafamba zvakanaka. Asi mukuru werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vechidiki ava vari kushandiswa kushungurudza vanopikisa.
Tinozvitambira nemaoko maviri nekuti munofanira kuziva kuti mayouth officers vanhu vanga vagara vangori mapepa pero yezanupf saka vanga vasina zvavari kuita kunze kwekungoshandiswa kana zvematongerwo enyika vachipihwa mari iri kubva kuhurumende. Saka ndinonatso kuti izvi zvikaitika zvinenge zvakubata kuti mayouth vanhu vanofanira kunge vachizvishandira vachipihwa pfungwa dzinoendesa nyika mberi kwete dzekungoshandiswa. Zvinenge zvakutaura kuti pari zvino mayouth kana vachida hurumende inganyatso kuita zvirongwa zvine gwara rinotwasanudza pfungwa dzevechidiki kwete kuti vangoshandiswa chete nekuti aaane zvavaya kubvira parenge pakuitwa maelections kana kuti parinenge pachiita hurumende yedu zvinhu zvinenge zvine mhirizhonga ndo mayouth agara zvishandiswa. Saka ndinoona kuti aiwa iyi ipfungwa yatinotambira kuti vechidiki ngavaite vanonge vachienda kunodzidza nekuita zvimwe zvinhu zvinongotwasanudza pfungwa dzavo kuti vaite zvinhu zvakarongeka kwete zvekungoshandiswa nokuti izvi ndo mukana waivapa kuti vangepange paine ukama hwakatsamirana kunyanya nevezanup f.
Mumatunhu vanenge vakawanda zvakaita sei sekwenyu kunana Chisumbanje kana kuti kunana Chipinge uko?
Mayouth officers anenge achiwanikwa at every ward mavillage. Saka vanhu vekuti pese pese kana muchiita mishangano ndo vanenge vachingoshanda pamwe chete ndovachimainfoma inyangoti havasiri vaya vatingati mayouth akafanana neatinoshanda nawo kuti kubata kwedu musangano wedu wePlatform for Youth Development. Tinga mayouth ayaya anenge achikwanisa kuendesa development mberi vanonyatsa kufunga zvinhu zvinenge zvichibva mupfungwa dzavo kuti kana vaswerawo nevamwe peer to peer. Aya mayouth officers aya vanhu vanenge vachishanda zvavanenge vakatumwa nehurumende zvekungoti vaite vasori zvekutsvaga zvinhu zvinongoendesa musangano wezanup f mberi. Saka ndopatinenge tanga tiine gunununo tapape kuti vairamba namba yavo richingowanzwa kuti ukaat village kana kuti at ward level asi vari vanhu vanenge vachipihwa maallowances kubva kumusangano wezanup f.
Mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vari parunare muHarare.
Merry Merry Christmas koChristmas box vatereri, nguva yasvika zvekare yokupembera Kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumirei tsamba mbozha, mashoko kana mavhidhiyo achimhoresa hama neshamwari. tozo dziverenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumirai tsamba mboja pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Musakangana wachirongwa chedu che Diaspora Forum na 8 PM apo tikutarisa nezvenyaya yekuti vanhu vari kunze vabvumidzwe kuvhota. Ndini Jonga Kandemiri
neniwe New Blessings Zulu Talks yamina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevere.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mavili lanye ngompalakazi 2016 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umongameli kavunyelwa ukubotshwa kulesizathu esiqinileyo sokutsho njalo, kodwa unkosikazi kamongameli angikholwa lokuthi i-constitution vele ibhaliwe. It's not a constitutional structure, so it's not covered by immunity. It's an ordinary person like you and me, and therefore can be sued and taken to court.
Idale le-High Court namhla linqume ukuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele asuke ezindlini azihluthunela isizalwane sakwele Lebanon.
Njengabantu ababengacabanga ukuthi kuzaba nomuntu oyedwa oza hluthuna intambo zombuso ukuthi asafuna ukuthi abanye bebuse, angibonanga njengani bekukhangelele khonokho. Uqale ukubonakala ebo 82 isikhathi zeGugura hundi.
Lanxa isivumelwano seLancaster House senelisa ukumisa impi yenkululeko ilizwe lathola uzibuse, izisebenzi zithi azenelisanga ukuthola izithelo zenkululeko ngokugcweleyo. Amaqembe enguqu yabesifazana athi eleNew Orleans leLeboro Jets yiwo asefinyelele kufinali yeThembalethu Foundation Women's Football Tournament. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale le-High Court eHarare namhla linqume ukuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele asuke ezindlini azithathela isizalwane sakwele Lebanon umnumzana Jamal Ahmed ngemva kokuthengiselwa indandatho elentengo yamadola ayisigidi esisodwa i-$1.3 million. Umahluli wedale uJustice Clement Phiri uthe unkosikazi Grace Mugabe kumele asuke ezindlini ezintathu azihluthunayo njalo aphinde abuyisele izisebenzi ezaxotshwayo emizini le. Igqweda likankosikazi Mugabe umnumzana Wilson Manase walile ukukhuluma leStudio 7. Unkosikazi Mugabe usuke izolo elizweni lomkakhe umongameli Mugabe belubhekise kwele Singapore kukhefu likaMugabe alithatha minyaka yonke ngalesi sikhathi. Umnumzana Ahmed umelwa ngunkosikazi Beatrice Mthethwa. Unkosikazi Mugabe wahluthuna lezi zindlu esithi wayengasayifuni indandatho kodwa esefuna imali yakhe. U-Ahmed yena uthi imali iseDubai njalo umthetho awuvumi ukuthi ayithumele eDubai njengokufuna kukankosikazi Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele incwethi kwezemithetho umnumzana kucacaphulu.
Umonga meli kafunyela ukubotshwa. Kule sizathu esiqinileyo sokutsho njalo asiwa Zimbabwe kuphela kodwa emhlabeni wonke nje amazwe amaningi alakho khona ukusenzela ukuthi asebenze kungelanto emphazamisayo. Kodwa unkosikazi kamongameli angikholwa lokuthi ku-constitution vele ubhaliwe. Kakho is not a constitutional institution, is not a constitutional structure. So is not covered by immunity. Is an ordinary person like you and me, and therefore can be sued and taken to court. Always the OA to first lady, Abela Manda. Angago is abuse of political power. So ubamba umthetho iganyaza. Yikho abakwenza ukuthi azinike amandla okumele abe ngamandla kapresident. Is the abuse ezakala eZimbabwe. Okwesihlala siyikhangela ukuthi sitshela abantu ukuthi kule abuse. Is a classic example.
Siyabona njalo ukubana izikhonzi zomthethwandaba zike zaya estate house zafika zaxotshwa kona ngale. Umthetho usebenza njani ikakhulu esikhathini esinje ukubana umuntu wakhona ohlala estate house.
La umthetho osebenza kuhle. Umuntu olomlando okulandela iconstitution lokubona ukuthi iconstitution iyalandela to uphold the constitution ngupresident. Upresident yena angafukamela umuntu okumele afinyelele ngumthethwandaba amfihle. Uyabe naye esephula iduty yakhe ukubana ahloniphe umthetho. Uyabe esephambanisa. So again ikwenza ukuthi ukuthi the abuse of state power. Amandla bayawathatha bawabambe iganyavu abakufunayo benze santane besephula umthetho.
Umnumzana kucaca Phulo yingcwethi kwezemithetho bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi ukuncibilika kwamazwe abekade engadlelani kuhlele leZimbabwe kanye lokucaciswa komthetho wokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization. Isibonelo esihle esiveza sobala ukuthi kuzaba lenguquko enkulu ekusungulweni kwamabhizimusi amatsha elizweni. Kubika uMavis Gama.
Ukwenza kwabenhlanganiso ezitholisa usizo lwemali emazweni omhlaba ezivalisa AIMF, World Bank, African Development Bank, PTA Bank lamanye lakho kubikwa kuyisibonelo sokuba izokuba khona inguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo ka-2017 kusiya phambili. Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wezamankampani lokuthengiselana uDr. Mike Bima emhlanganweni lentathela izindaba esethula umbiko phezu kwesimo kwezokuthengiselana owenzelwe emahofisini wogatsha olubona ngezokukhitshwa kwembiko kanye lezokusakaza eHarare.
We have finalized legislation on special economic zones.
Sesiqedile ukulungisa umthetho olawula ngokusebenza kwama-special economic zones ozasiza labo abafisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. Silethemba lokuba iningi labosomabhizimusi baza kusungula amakampani abo kuhlangothi lozokulungiswa kwempahla.
Wengeze ethi uhulumende esenze imizamo eminingi yokuhuga osomabhizimusi.
We now have legislation to regulate joint ventures.
Limithetho embalwa elawula phezu kokusebenza kwamakampani akwamanye amazwe emanyene lawakuleli. Siyakhona ukuba isibe khona imizamo esithe yenziwa kanye nemithetho esithe yabekwa engasiza ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze kuleli.
Ethi kunje eleZimbabwe ngelinye lamazwe alobelana isivumelano sokuthengiselana lamazwe akumanyano we-European Union ese-Interim Economic Partnership Agreement. Kungakho abamankampani eZimbabwe bekhuthazwa ukusebenzisa leli thuba ukuthengisa impahla ayilungisayo emazweni awe-EU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Ngiyaphinda +1 202 465-0318. kutwitter tumela ku studio 7 usebenzisi hashtag christmas with voa ungakhuthwa yileli thuba imivuzo iyolahlwa merry merry christmas
Lanxa isivumelwano seLancaster House senelisa ukumisa impi yenkululeko ilizwe lathola uzibuse wabensundu ogcweleyo izisebenzi zithi kazenelisanga ukuthola izithelo zenkululeko ngokugcweleyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Kulandela ukungethembani phakathi kwamabandla ezanu-PF lele-PF ZAPU kulandela inkinga zabahlamuki kumkhono emandebeleni lase-Midlands amabandla la acina emanyana ngomnyaka ka-1987 acina esebenzelana ndawonye kuze kube lamhlanje bamba imihlangano endawonye unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japheth Moyo uthi izisebenzi zalwela ukuba kube le ndlela ezingcono zokuthuthukiswa kwazo kumithetho kwaze kwalungisa imithetho ethile saze safika kusisekelo sombuso esitsha esilaso okwamanje kodwa konke kwakhanya kungasuthisi izisebenzi kangako ethi lokhu kwabangelwa yinkinga yobukhokheli kwezombusazwe obungaqondakaliyo
Esikunanzelele ngemva kokuba sesithetheke umbuso kwabamhlophe asilandeli lokho kubhaliweyo i-rule of law sibona labo ababambe izintambo kufanele kube yibo abakhangela ukuthi kona umthetho uyalandela singesilungu bathi executive ye implement umthetho hayi iminyaka edlulile sibone nje hawu beuqamula nje umthetho ngaba le constitution enhle Akodwa nje nxa kungala muntu ongayipolisa ukuthi abantu beyilandele hayi liphephe lingatsho lutho
uhulumende wasungula i-retail commission ngomnyaka ka-1980 ihlose ukukhangela indaba zeholo ekhangela ke isilinganiso sobuyanga kuzulu wasungula njalo uhlelo lokubeka isilinganiso semali okumele itholwe yizisebenzi i-minimum wage umnumzana masimba kuchera ocubungule ezombusazwe uthi lesi sivumelwano noma besikade sijonge ezombusazwe sasimele siqondise lezomnotho
Kana njengani bebekwanisa ukuthi bafake amanye ama-close awokuthi ilizwe lihambe ngendlela okumele lihambe ngayo. Kodwa njengabantu ababengacabanga ukuthi kuzaba nomuntu oyedwa ozafluthuna intambo zombuso ukuthi asafuna ukuthi abanye bebuse. Angibonanga njengani bebekukhangelele khonokho. Kuqale ukubonakala ngo-82 isikhathi zeGugura Hundi then 85 besikhuluma indaba zabo-executive president
ocubungule zombusazwe omnumzana Joyce Ngwenya uthi kungenani lesivumelwano seLancaster House Agreement ubuhwaba beziphathamandla yibo obugcine buphazamisa ilizwe lo mongameli elamandla amaningi kakhulu ethathela ledale lephalamende amanyawo
Kodwa kwakutshengisela ukuthi balesifiso sokuthi ama-minority agcine kahle. Athekile ngoba kathi esifiso sombuso athi sivele ama-minority amaningi. Ayakhuluma nje ukuthi kule Ndebele, kule Tonga, kule Shona. Kodwa kwakutshengisisa ukuthi abantu abavele bengama-minority bagcine kahle. Abala malungelo, amakhiwa kathi sibathathe amalungelo.
Umoyo uthi izisebenzi zaqhubekela phambili zilwela amalungelo imithetho yagcina isiba ngconywana nxa sikhangela umthetho owe-Labor Act ngitsho lesisekelo sombuso esitsha okuthi akukho okukhulu kangako okusolekayo emithethweni kodwa kudingakala kuphela ukuba kube le nkokheli ezinanza lowo mthetho.
Singathola nje uhulumende ozalandela ukuthi umthetho ulandelwe. Sokuqakathekileyo kathesi ukuthi sithole umuntu ongaba lipolisa ukuthi umthetho esawuvumelanayo ku-referendum ulandelwe ngokugcweleyo.
Isivumelwano seLancaster House silotshwe ngomnyaka ka-1979 kweleBhilithane savunyelwana phakathi kwenkokheli zamabandla ezombusazwe ezazigoqela umnumzana Joshua Nkomo emele ibandla le-PF ZAPU, umongameli Robert Mugabe emele iZANU-PF, udokotela Samuel Mundawarara lombishopi uAbel Muzorewa owe-UANC. Amabandla e-PF ZAPU leZANU-PF noma ebekhuluma ngazwelinye njenge-Patriotic Front acina engena kukhetho ezimele. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Iziza iningi lezizalwane zeZimbabwe eselibalekele kwele South Africa ngenxa yobunzima kwezenotho lezombusazwe lithi isivumelwano seLancaster House esalotshelwa nango 1979 saba ngamadlwane nje. AbeZimbabwe laba bathi uhulumende weZANU-PF wahle walahlela kathana lesi sivumelwano ngesikhathi ethatha intambo zombuso ngo-1980. Okuyikho osokubangele uhlupho olubhekanele lizwe namuhla. Kubika uBenedict Nhlapho.
Abakhulume Studio 7 abayiningi laba abadabukayo ezabelweni zamaNdebeleni bathi akula ngitsha lokukodwa kulokhu okwavunyelwana eLancaster House okwaba lusizo empilweni zabo. Bathi zonke izinto ezazivunyelwene uMgabe waziphosela kachana esanda kuthatha intambo zombuso. Waqala impi edlula eyamabhunu echiya abantukazana bemandebeleni lenkabazwe abedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili bebulewe. Wayengumlweli wempi yenkululeko wagcina esezohlala kwele South Africa umnumzana Andrew Nyathi uthi lo banje isivumelwano seLancaster sapha abantu ilungelo lokuvota amakhiwo achaphaza lelo lungelo afaka esihlalweni umuntu wabo ababemfuna.
Waphuma into exubeneyo ehlanganeyo. Okokuqala ukuthi kwatholakala i-one man, one vote. Safinyelela into enkulu kulokho. Kodwa-ke, abantu abangazifuniyo yibo ababehambisa ukhetho. Bazikhethela ukuthi ilizwe bazalipha bani. Ngaleyo ndlela-ke bapha uRobert Mugabe.
Osakhulayo umnumzana Kanisha Nkala laye ogcine esiza kwele South Africa ngenxa yobunzima kwezomnotho, uthi lesi sivumelwano sabo isipha amasonje kuphela ngoba uMongameli Mugabe wathi ngokungena esihlalweni wahle wasilahlela khatshana.
If ever, according to the spirit of agreement, it had been followed, one of the most regrettable moments ezifana legugu round bezingeke zenzeke. Right now sile battered lo international picture, ayilizwe lakithi libi phambi komuntu wonke, li-tribalistic, li-racist, it's everything angithi. Kodwa thina abatsha kusibenefit.
Enkulumeni ethulwe ngumuyi umnumzana Joshua Nkomo eLancaster, okwakungumbiko owawuphuma kubo bobabili lo mongameli Mugabe, uNkomo wagcizelela ukuthi bafuna uzibuse ogcweleyo, ukuthula, ukhetho olukhululekileyo nokuvunyelwa kubuthana bengethuselwa muntu. Kodwa-ke lezi zinto isizalwane seZimbabwe umnumzana Lameki Mlilo athi kabakaze bazibone kwelamaNdebeleni kuze kube namhlanje.
Lezi zinto ezazihlalelwe kuLancaster House laba bantu sebebuyela kuzo back sebe worse than ihulumende ka-Ian Smith. Ngoba manje singaba yithola uvuso kulicala ukukhuluma ngevoters roll nje hayi kufana nokubhuqa ngoba lento kayikho. So they are reverting back to the old monster.
Umnumzana Nyathi uthi umuca owasekelwa ngumongameli Mugabe ukuthi umhlaba wekelwe osezandleni zabamhlophe okweminyaka yiwo owagcina usenza uhlelo lokwabiwa komhlabathi lube ngxabangxoza eyajiya umnotho welizwe ubhazalele.
Kwathiwa-ke amakhiwo azaba khona ugovernment okweminyaka eyi-10 njalo akula muntu ozabuya abambe noma indaba yomhlaba noma indaba yenotho. Now okuyinto-ke uRobert labangani bakhe bavumelana layo into leyo yayimbi.
Umnumzana Nkala uthi ubunzima ababhekane labo njengentsha lamhlanje butshengisa khona ukuthi lesi sivumelwano sasetshenziswa ngamaqili ekungeneni embusweni.
From various checks to bond, the worst thing that can ever happen to a country is to have a currency engabhekwanga i-production. Abatsha siyake angabona lapho. Sisebenze emazweni sithumela imali zethu ziye ekhaya. Ku-rate against the US dollar. Kwi-economics mhlobane nalesi khona manje. Yokuthiwa i-madness in economics and business.
Le yinto egcizelelwa uNyathi.
Manje ngokwenzekayo-ke ukuthi bakhupha umbala womuntu omhlophe bathatha zisame jakethe bancindezela abantu. Laba abanye babengcono indisensi yokuthi babencindezela abantu kwakukubi kodwa babengahambi bayethenga izindlu eSwitzerland, eSouth Africa, ngaphingaphi emazweni wonke bethenga izindlu abangahlali kizo.
Umnumzana Mlilo uthi okusegcekeni ukuthi isivumelwano seLancaster kwaba yinto eyabalutshwana haji eyomuntu wonke.
Le nto mabe babeyibhala kusho ukuthi babefuna ukuthi kusheshe kube nokuthula baze bazobusa bona baqala ukwenza ngendlela esutha bona. Now silama irrigation nje angama ghost akula loan even esfertilizer skoloto gets up to billions or millions
abanyeke bathi impi yombango esikhundla sika Mgabe ebandleni lezano PF yibufakazi bokuthi bakhona sebelinde isikade side ukuthi labo bathole amantshontsho ngendima abayidlala kusivumelwano selancaster mele studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kuhlelo lwe-Live Talk namhlanje sixoxa ngemizamo enziwa izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ezifuna ukuvunyelwa ukuvota. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele Germany uthi amapholisa lokhe edinga omunye umuntu onakanelwa ukuthi nguye othiye ibhomba elidubuke ngomvulo kulelo lizwe labulala abantu. Kodwa umphathi ntambo lo walile ukuvuma ukuthi lumuntu yisiphepheli esidabuka kwele Tunisia. Ukufutelana lokhe kuqhubekela phambili kwele DRC, abantu bakulelo lizwe beqhubeka betshengisela esitaladeni besithi umongameli Joseph Kabila kumele asuke esikhundleni ngoba umbuso wakhe uphele ngomvulo. Amabandla aphikisayo akhuthaza uZulu ukuthi angemukeli umbuso kaKabila ngoba engavotelwanga ukuba aqhubeke esembusweni. Lay Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika ngempi yakwele Syria.
Elemelika lithi amabhomba ajikwe ngumanyana wamabutho amazwe yalwisana labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo kwele Syria abulale abakhokheli be-ISIS abathathu abathi uSalah Gomat, uSemid Yedow, lo Walid Haman, uGomet lo Yedow betheswa icala lokuqoqa ukuhlaselwa lokubulala amashumi abantu eParis kwele France nyakenye. UHaman yena ubesetheswa icala lokuqoqa ukuhlaselwa kwele Belgium nyakenye lanxa nje kungazange kuphumelele. Isikhulumeli sequla leMelika elikhokhela ukulwisana lokhu le-ISIS umnumzana Brett McGeek uthi ukubulawa kwabathathu laba kuveza sobala kubana eleMelika lamanye amazwe elibambisane lawo ayaphumelela empini yawo le-ISIS. Wathi njalo sebehlasele izigolo zabahlamuki laba emazweni achiyeneyo omhlaba aguqela kwele Libya, eLake Chad Basin kanye laseAfghanistan. Ekhuluma lentatheli izindaba uMagigi uthe okwamanje baqhubeka behlasela abahlamuki be-ISIS laba ezigodlweni zabo ezimbili lapho asebegxile khona impande eMosul kwele Iraq laseRaqqa kwele Syria. Lanxa iMelika ikhanya iphumelela kulimpi, uMagigi uthi okudanisayo ukuthi kulamasosha akwelemelika amahlano asefile le nkulungwane zamabutho alwisana labahlamuki laba kwele Iraq lakwele Syria. Wengeza ethi i-ISIS iqhubeka ibangela ukungahlaliseki emazweni omabili njalo iyingozi enkulu emele yehlulwe.
Lawo bekungamazwi aveza umbono kahulumende weMelika ngempi yakwele Syria. Inhlanganiso yezentuthuko eZimbabwe Development Democracy Trust isiphathise inhlanganiso eziningi ezisiza uZulu ezigoqela The Amazing Arts Academy. Lolu hlelo soluphumelele okwamagama kundaba zokusiza abasakhulayo bakobulawayo lubanikeza ithuba lokutshengisa umphakathi izipho zabo. Ukuze sizwe okuningi mayelana lo msebenzi weZimbabwe Development Trust, uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana for Given Ndlovu, umqondisi weAmazing Arts Academy.
I-Amazing Stars Arts Academy igrupu e-based elokishini eqashiswe ngezi-1989 lokhu esibhizi sikhulumana nje singadizana khonapha eminyeni ephelandaba nemabuthweni kathesi silohlelo esilwenzayo ele-climate change sile-play esenzayo e-for 5 minute drama community drama e-climate change ekhuluma ugoguwa womkhaya.
Lo mhlangano wenu udlisana kanjani nalo owe-Zimbabwe Development Trust?
Sahlangana nabo thina bele-clean up ekuseni ababeyenza eminyela bekhina indawo. So thina lathi sine-drama yethu siyenzayo ekhuluma ngokuthi kwenza njani ukuthi indawo ibekline. Babe beyithanda indaba yakhona le ukuthi siyasenza i-urban cleaning. Besibiza ukuthi i-urban cleaning isenza indawo ihlale izihlahla ingeladoda. Babe beyithanda indaba yethu, babe sihamba lathi besesihlageni abanye ebhuru babo nabo abasebenza lapho. Ikuthi sisebenza sonke sancedisana lapha nalaphaya.
Yini indima ye-Amazing Arts Academy?
Indima esesihambe kiyo isikhathi sonke lesi thina besihamba sithandula into akwazi ukuthi lawe i-art industry elizweni lakithi lapha ayimanga ngendlela sesifisayo ukuthi ime ngayo. Kodwa lakithi sithandula nje amanye ama-artist lathi siphusha. Kungathesi sinendlalathi eli-DVD esiyirekhoda ngathesi nje sikhuluma sosiseminyela shopping centre. Uyarekhoding amanye ama-scenes yawe-DVD le-album yethu entsha okuthiwa ngu-Holiday. Kodwa nje ezinye indima esizihambile ziningi.
I-Amazing Arts Academy isebenza labantu bakobulayo kuphela na noma niyakwamukela abantu aba endawo ezihlukene.
Thina asibandlululi ngomhlobo ngobunzi kumbe ngesidalwa.
Laba bafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana le Amazing Arts Academy bangawuthola ngapha?
I-Amazing Stars Arts Academy itholakala ephumelela Youth Center ephelandaba hall. Njalo futhi thina sile email address ethi amazingstars164@gmail.com.
Umnumzana Forgiven Love ngumqondisi we-Amazing Arts Academy ubexoxa lo Mike Wobe we-Studio 7 ekubulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje amaqembu enguqu yabesifazana athi eNew Orleans lele Boro Jazz yiwo afinyelele kufinal yomdlalo weThemba Lethu Foundation Women's Tournament Football Tournament ngemva kokunqoba kumidlalo yosuku lwakuqala edlalwe lamhla enkundleni yeRailton Sports Club.
Emidlalweni yezibaya iqembu leNew Orleans liphutshe lihlezi phezu kwengalani yesibaya sikagroup A ngemva kokuba litshayele sobukazi nge-6 kanyaya emdlalweni walo wokuqala kwathi kwesibili laba ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Street Set. Kusigaba sesemifinal iqembu leNew Orleans libhaxawule leHighlanders Royals lona ebeliqede lisendaweni yesibili kwisibaya sikagroup B nge-4-1. Kumidlalo yesibaya sikagroup B iqembu leBaro Jets yilo eliphutshe lihlezi phezu kwengalane ngemva kokuba libhuqe leHighlanders Royals nge-3-0 laphinda latshale leCountry Park Queens nge-3-0 njalo. Kusigaba sesemifinal iqembu leBaro Street Jets litshayele Street Set nge-2-0. Ekupheleni kwemidlalo yesemifinal umgadli weNew Orleans uRebecca Mandaza nguye obelitshayele emambuleni kanengi ngemva kokuhlohla kahlanu. Ngemva kwakhe kulothondera iMasango oweqembu leBaro Street Jets yena ohlohlekane. Ekhuluma lentatheli ekupheleni kwemidlalo yalamhla uMasango uthe akasuthiseki ngenani lemiklomelo ayihlohlileyo njalo ukhangelele ukuhlohla kanengi kufinal.
Ngihlohle 4 goals of course but angijabulanga as such. For a professional striker, ngiye ngihlohle 4 goals in 3 games. Ngiyambele ngibeze ngihlohle more than 5-6. Wesi sikhangelane namathimu esidlala nawo bengile chance yokuthi ngihlohle more than 5. Like any other player, ngingangena kufinal ngiyabe sengikhangele ukuthi ngithathe cup. But kuzozenza ground.
Kulaba gadli abathathu abahlohle kathathu kulo mncintiswano njalo laba ngabagoqela uNomsa Boys Moyo oweBaro Street Jets, uSocial Sibanda weNew Orleans kanye loZibusiso Ndlela weqembu leHighlanders. Ekupheleni kwemidlalo abadlali bafundiswe ngengozi yokusebenzisa izidakamizwa yingcitshi esebenza lenhlanganiso yeYoung Flying Stars Academy etholakala khona endaweni yeRailton Sports Club.
Ungathatha isidakamizwa, what happens to you? After 30 times of fitness and sponsors. So we don't know what we're saying. So there's the issue of behaving abnormal. Then to affect our national important.
Kusasa iqembu leHighlanders Royals lele Street Set azadibana emdlalweni wokudinga iqembu elizaqeda lisendaweni yesithathu leyesine. Lo mdlalo uzalandelwa ngowefinal wona oza kuba phakathi kweNew Orleans leBaro Street Jets. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
O ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Itali le High Court linquma ukuthi unkosikazi Grace Mugabe kumele asuke ezindlini azithathela isizalwane sakwele Lebanon. Lanxa isivumelwano se-Lancaster House senelisa ukumisa impi yenkululeko ilizwe lathola uzibuse, izisebenzi zethika zenelisanga ukuthola izidelo zenkululeko ngokugcweleyo. Ayike kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.